Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 26, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti haina mabasa iri kuitira vagari.
Mari yacho yanga isina kukwana, saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita kuti mari yanga iri shoma zvikurusa. Nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva yezororo, nekuti idzi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Nyanzvi dzotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachishorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzura weWard 27 kwaGutu, Alderman Jeffries Tange Mare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kukanzuro nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuro iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tange Mare, avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005, vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa, izvo zvave kuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvave kuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa ne chii chinozotibetsera, mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Munoziva kuti kubva pakatorwa nyika kuma 80s vanhu havanambozotrusta food, nokuti service delivery haizombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa yaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pese apa havasi kuzviona, saka vanenge vakuti no mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare, avo vanove nhengo imwe chete yeMDCT kanzuru ine makanzuro makumana nemumwe, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyu iwande, but zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunga kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafutwa nenge vachizopota vachikurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuro mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu, izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita seyemombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma, not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereka kwasa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita sava Last Mafratis vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndiona mazita, nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta, ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara, pamwe nekutengesa nzvimbo nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Godwin Mangusha.
Kunetsa kwemari munyika kunonzi kwakakonzera kuti mhuri dzakawanda dzitambe zoro rekisimusi dzisina zvadzaitarisira kuve nazvo zvakaita sechikafu pamwe nembatya itsva. Mabhanga anonzi akakundikana semazuva ose kuwana mari kugutsa munhu wese, kunyange hazvo mamwe mabhanga achinzi akangovhura usiku paaiwana mari. Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti kisimusi yegore rino ibve yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanoti kunyange hazvo vemabhanga vakanga vave kutanga kuwana mari yekupa vanhu, mari iyi haina zvakare kuwanirwa vanhu vose. Asi vaZembe vanoti nemuonero avo zvinhu zvinenge zvave kuita nani kuburikidza nemari inonzi yakawanikwa nehurumende kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank, izvo zvave kuita kuti mamwe mabhanga akwanise kuwaniswa mari yekuti ange achiisawo kana pamichina yemaATM. VaZembe vanoti chimwe chichaita kuti zvinhu zvigadzirisike munyaya dzekuderera kwezvinhu mutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema apo painonzi iri kutengeswa nebond note. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yemamiriro ezveupfumi munyika.
Ichokwadi kuti mari yanga ichineta zvikuru panguva ino yezororo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nekuomerwa kwaitendera kwavo horidhei yekisimisi nekuti mari yanga iri shoma. Nepo hazvo apo tanga taakupinda mukisimisi, mari yakazotanga kuwanikwa zvichiteedzerwa pakachinjwa vatungamiri vehurumende. Zvakatanga kuti nyeukei zvaakuita zviri nani, tikaona mari yaakutanga kuwanikwa nemabhangi mazuva mashomanana tisa vanhu vasati vapinda mukrisimisi anga akupawo mari, vanhu vachikwanisa kuwana mari asi mari yacho yanga isina kukwana. Saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma. Zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva ino yezororo, nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Tinonzwawo kuti kune mamwe mabhanga pari nhasi aakukwanisa kunge achipa mari pamaATM kana pamichina yepanze. Zvakamira sei?
Hunde, kune mabhangi asikati ari kupa vanhu iye zvino. Wakaenda kumaATM wanokwanisa kuwana mari dzaanokwanisa kubatsirikana nazvo. Izvi zvaitika nekubatsirwa kwatakaitwa newe African Import Export Bank tichitungamirirwa newe Reserve Bank yeZimbabwe nehurukuro dzavakaita vakabvumirana vakapa mari inoita kuti zvireuruke.
VaZembe, tinonzwawo zvakare kuti bond note rinenge rane huremu zvichienzaniswa neUS dollar munguva iyo ino yezororo. Zvinhu zvanga zvichitarisirwa here uye uremu uhu munohuona sei?
Bond note yedu papararo maketi yayo yanga yaita zviri nani nekuti yakambosvika yekuti ranga raakuenda kuma90% iyo zvinezvi ranga radzoka raakuma30%. Izvi zvichikonzerwa kutanga nekuti vanhu vakafarira shanduko yakaitika muhurumende iri kuvapa tariro kana vakatarisira neremangwana reupenyu hwavo nenyika nezveupfumi. Chechipiri, mari yandataura yatakabatsirwa iyo yatatungamirirwa neReserve Bank vakakurukura ibhangi reImport Export Bank yeAfrica inokwanisa kupawo zvemari kuma600 million yaakutanga kupinda mumaketi ichibatsira kuti zvinhu zvinyeuke. Endi nezvandataurawo zvakare kuti vana veZimbabwe vari kunze vanga vaakutumirawo mari dzavo kuvabereki, kuhama dzavo kuti vakwanise kuvawo nenguva yakanaka pakisimisi. Mari dzinenge dzichiuya dzinouya dziri mumajusa. Saka kuwanikwa kwemajusa ndo kunoita kuti mari yanga yepamusoro yanga yaakuenzerwa pabhondi noti iderere, nekuti vanhu kana vakuwana mahusi avo akuwanikwa mabhengi achikwanisa kutopawo nemahusi zvinobva zvaita kuti vanhu vasaende pablack market iya yetinotaura iyi
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano rezimbabwe national chamber of commerce valakson zembe vachitaurawo parunhare muharare nestudio 7 Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachinzi havafari nemashandiro emapurisa pane vamwe vagari vemuchinoi vari kufara nemapurisa ayo anonzi ari kufamba-famba munogara veruzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimusi senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva atachigoriwa anotipa nyaya inotevera
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono vagapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera
zvakanaka tikufamba vachitichengetedza takarara zvakanaka tikavaramba vakadaro
vagapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe
vatotangawo kwavatoita izvi zvikorero vanga vasingambozviite makore izi vanga vari muroti ndo vaitorera mari muroti mazuva ano izvizvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya vachiuya zoona kuti tichirwi
mumwe mugari vaking motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero
zvatibatsira kakanyaya marasa ndezvanambotaka zvekuti kuba vanhu vazitakasanga nemachallenges akawanda last year kuti last year kwakusina zvekuyu zvavaiita zvekushambadzira
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba mune imwewo nyaya mutevedzeri wemutauriri wemapurisa chief inspector ponyati vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa24 zvita asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana musati mafarira Facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuLiberia vavhota nhasi musarudzo yemutungamiri wenyika irikudzokororwa kana kuti run off. Vaimboye mutambi wenhabvu ane mukurumbira vaGeorge Weah nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai vari kukwikwidzana kutora chigaro chichasiyiwa nemutungamiri wenyika amai Ellen Johnson Sirleaf avari kusiya basa mushure mematemo maviri aya anobvumirwa pasi pebumbiro remutemo yeLiberia. Vaimboye mutungamiri wePeru vaAlberto Fujimori avari kurwara nhasi vakumbira ruregerero kuvanhu vose vemunyika iyi mazuva maviri vaburitswa mujeri muchire mekuregererwa zvisina tsarukano nemutungamiri wenyika ari pachigaro vaPedro Pablo Kuczynski. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevateereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva.
Ndini Jonathan Banda, ndinogarawo kuHaboroni. Ndinomeseji andinayo kuvana veZimbabwe vese. Ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakudzidziswa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvese zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kuBotswana chinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzese, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Tigoisawo meseji kune mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tizotarisira chenji, tizotarisira kuona zvikosi, tizotarisira kuona unyani paupen paper, tizotarisira kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa. If you want to lead that intelligent operation in Zimbabwe, so we are looking forward to your intelligence in Zishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamuchi tibatane pamoje tiboda tiboda tibudisa kudza vana vedu mangwana. Amen.
Ya indetwa Robert Mtedenyika ndogara kubudiro kubudiro po ndokwandiri kutaura kunoku but horidhe yatina ndokurudzira ngende kungoti vanhu tongotanga horidhe mune zvakanaka ihoridhe yekungoti tinotanga nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati memugwagwa umumukutiba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mupfungwa kwatinoita hwahwa mukwagwa waumu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa zvekungoti makadii zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko nokuvaparisa izvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu nokodziparisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo pawa nguva dzinoi.
Ndiri awo Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Sifford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara, vachindibikira maresipi avo avanokwanisa, vachindipa masurprises, tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa, vachibika tichidya, ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanhu vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka, holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe, vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vana Tula nana sekuru Ivan ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzonzwa mafoni calls makutiponera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa farai, nesu tiri kufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018. Takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kuBotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisa vanhu vose vemaZimbabwens nguva yakanaka. Takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka. tinotenda zvikuru nenguva yose and all hard working Zimbabweans, we wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchira vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndoitwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. Tingori musizen yede Christmas tsufara. Tsunguva nehama neshamwari tichigocha tichiona rukunaka neruoko rwaMwari. Tichingotenda Mwari negore ranga tinaro. Iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year, but tinongotenda Mwari tichiti next year will be a better year. Kunyanya nichada kungotenda shamwari hama yakutinamatira nekuvava nesu. Uyezve chango encourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nenguva ino yatiri, nguva yeChristmas. Zvakawanda zvinoitika. Vanofamba mumugwagwa musanyanye kudriva makamwa doro, but kuva to avoid drink and driving. Chingo kuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai, furai mapresence, let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongo kuencourage hai kuti just look for vanhu vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko, mogara moona ukuru hwaMwari. And tangokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu, anotiitira zvakanaka nguva dzose. Tango kuencourage vana veZimbabwe, uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka. And richava gore rakanaka, tichingoramba tichiona ukuru hwaMwari mukati medu. So ndinongo kuencourageai, tinokutendai nenguva yenyu kutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Ende muropafadzwe, muve neuzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo reKrisimusi nekutarisirawo gore dzva. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Magweta aya anoti anotarisira kuti mugore ra2018 hurumende yava Emmerson Mnangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji. Ngatinzwei kubva kumutoro wedu nhau Patricia Mudadigwa.
Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrata kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzaakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zviipemberegwe munyika ino. Ivi chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vava kumakotsi, but zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyi kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemokrasi munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji tukuti zinofani wakunge zishiongoro kwa zakaita sezo kusatongeru warufu kapeti takiwa na shecha wila nevamwe kumine watatu babu yanga isina muna edusura msoro yeva taka iyo waiti kunya kungo gara wachungori kujere wachikitaka mirila kuti izuzu tigozo guru wa msoro apapasi na wajo onogura msoro zinu zanga chiputa zume kwa zero zao zakaita sezo kwa zero zekutuwe one chile mirila semunu ya tingati human dignity asitina watu dare raka guriri raka zonyora o mutongo waro kubudiki zanava mutongi wabunu richitiro pane zvizhinji zvakanga vasina kuita saka nokudaro nyaya iyi yakangonza yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
Vaofisi vawedzero vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana siyana, kubviswa kwevanhu pamaplaza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kuchikorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvo kuti munhu ava achizvishandira tinoona vava vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvodange zvichiongororwa kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira ina Freedom of Occupation Network kuti tiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vachone vakanga vachizonzi varohwa kwotiwo tine kodzero dzatinoona dzokugara pakati tsvikiti tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachimitsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapata anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection. Apo tiri kutarisa nevechidiki kuti tinzwe kuti vapedza sei zoro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, fonai panhamba dzinoti 001-202-619-2077 togokufonerai.
Papina mukisimusi.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti kanzuru haina mabasa airi kuvaitira. Nyanzvi dzinotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro zvinove zvekushayikwa kwemari mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Thank you.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi ngqe ku 7:30 olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 eMpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kakhulumende lezitanda kungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawayo zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu leHighlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare eHarare kuzana PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sikaMahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komza wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezinsuku eye-biometric voter registration BVR. UMahia uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki i-corruption kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcing agencies to try and sanitize Harare South because
the police ukuba yeva ilonisise lenkinga eHarare South ngoba bantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazani kusobala ukuba bangeke bavumela baphazamisayo kumkhuba wabo ngokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazwe. Kumele bazi abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahia uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron,
kula lezi izinto esihlezi sikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungela mvumo ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. Umsindo uvuke lapho sengikhuluma ngalezi zinto njengopolitical commissar weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yeZANU PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipholiseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. UNkosazana Chasisile Ndlovu, isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South, uthi kuyamethusa lokho sekusenzakala ebandleni leZANU PF.
Iyethusa, yenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqhakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe State of the Nation Address, umongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni, ethi kumele kumiswe lokho ngokuphangisa. Umnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-People's Democratic Union, i-PDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda, uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngowe-MDC Alliance loba i-coalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela ukuba kulokufuthelana okuthile, njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba kusukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi, ezinye zingaba yikubhala izincwadi kuma-organization eduze lathi, ezinye zingaba yikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye kubana sibambe ndawonye abantu, singatsho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi nye nganye ililungelo layo nje. Mina wami ungakabuzi angiyasila yini sekubambana labantu, akutho lutho. Ngabona abantu bebambana kuyafana ingakunikeza into enkomeni sibili. Ngabona abantu bebambana behlanganyela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abala macebo, abala mandla. So that's what yikho kukutsho into kuyithoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kulowo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano, uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono ehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into esiphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, uzinto ukuze ukuthi kuyadliwa yini. Omgaba onkomo bonke odabe ngabakhona lezi babesuka abempini beshiya abafazi bengathinganga lobisepa okuthiwa khona umuntu yikuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sobaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa imidoni zelempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu bethu, ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali, ngoba lohlelo oluhle ususazi ukuthi imali iyalandela, imali emile ilandele umuntu, akho umuntu alandele imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho, njalo akhethe inkokheli uqobo hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi, sikhangele ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kwihlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. ELeCanada libika ukuba selixotshe ummeli weleVenezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kweleVenezuela ngomgqibelo odluleyo esitheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isuwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bephatha nje imali zabo. Lanxa nje ihamba nje mbhatalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu yikuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba ngunanzelele nxa uthe uthela ithepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 800. Yusa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamabhoni. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user uhlubonta umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abatheja imali kakhulu nje lapha abenentsha khona osiphatheleni. Bebekhala kakhulu labo osiphatheleni bathi hhayi imali zehlile kakhulu ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosifana nje lama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili akula ubungono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha kodwa ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyaqhawula imali ekhadini ebhenki kodwa ke leyo mali ingathatheki. Ma usuyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise ugcina usiyithathe siyimali encane or izimota lamabhasi babe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo omubi kakhulu imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithiye emadebheleleni kobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini udubo ikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10 futhi nge-ecocash kulezinye izindawo lapho abangaya omkakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Ugcina ke sokufosa abantu ke ukuthi bahambe ke bayetshintsha ke uma labakhulu eBotswana ethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebekwi-ecocash waphiwa i-$375. Nxa sekunanzelela ukuthi ukuthi yihafu yemali yakhe yonke ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu ke kunzima ke indawo eziningi kaziyamukeli kazilama-site machine azamukeli le echo test kho emakhaya kuhambekanga kwabethanda abantu bahambe ekhaleli kefu bele sibo labangane emakhaya kodwa ke ngohlupho lemali nale kuhambeke emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi eGwanda imali ibitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kukho kuhle kangako ngikhathesi ngesikhathi nge-festive season lesikhathini sesibuso sekhisimusi. Hayi, abantu abazange bayithole sibibhenka bengela lutho, ngitho ibhondi, ngitho US dollars okungela lutho, but emgwaqweni ibitholatholakala isitshaja isidura, especially abakade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo. Emgwaqweni ibikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afreximbank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende wele Melika.
Mhla ka-25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqakatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo eyikukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongjing, kwele Iran kubizwa kuthiwa yiYalda, kuthi-ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yiToji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kwele Melika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa lo Gaina Gumede o-Studio 7 ngalolu daba.
I-Tag Life organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo njalo sisebenza labobhuti labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi sakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo abo.
Nkosazana Mashaya Mombe, yiwaphi amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi iTag Life isikhathi ukuthi sifundise amankazana amalungelo wabo bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunde amalungelo wabo, sisebenza labobaba labobhuti babo mama ukuthi labo bathintshi indlela abaphatha ngayo amankazana. Khona beza respect amalungelo amankazana. Sikhona apho nje sikhuluma lakho ukuthi lakho sisebenza lama-leaders wethu. Sikhuluma kanje i-campaign esithi i-Every Child in School. Campaign based ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engena esikolo njengoba i-constitution isika. So yizinye izinto esizenzayo ukuthi amalungelo amankazana lempilo zabosisi ziye phambili. Sikhangela ukuthi umthetho uthini la malungelo abosisi, umthetho uthini le mphumelelo yabo. Sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza ukuthi ayenza konke abakwaziyo ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana oyinkazana?
Khonapho sizikunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla. Kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ufanelele ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esithi ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina size siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi utsho ukuthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingakwanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza kathesa ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho ehambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esiyakwanisa ukuthi ayi lokho sakutshintsha, kodwa ezinye ikhuluma every day obaba obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenze la mankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi makhe kanisa ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo ukuthi akusele lo mntwana kumele echajiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So kubona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yayitshintshayo, ngoba izinto ziyabe zisebenza ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize sifike lapho elithi hayi. So kukhona okutshintshayo kodwa akuthathi mnyaka oyi-1, akuthathi kuthatha ama-years and years and zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenza ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abe pusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi lako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabe sebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kulokuthi kube ne-change.
Ngamafitshane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakhona lwalumayelana lani?
Mhlaka-14 December salonchi i-campaign ethiwa yi-Every Child in School. Ukuthi sikhangele ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Ma sikhangela i-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo bengabantwana abancane, especially amankazana. So sifuna ukuthi umthetho usebenzele amankazana. Kule constitution yethu i-section 75A itsho ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikolo. Uhulumende kumele ebhadale, ebone, enza konke ayo ngamandla ayo ukuthi umntwana wonke ehambe esikolo kube ngamahamba esikolo kuthina sithi ukuthi kukambe the Minister of Education ebhale incwadi ihambe kubo-school headmaster ibatshele ukuthi lingakhothi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala silabo abantwana esikolo ngoba babuza ukuthi bebhadale then $5-$10-$15 whatever it is bazalimalikhona naleyo so sitho ukuthi uhulumende engatsheli engabuzi
olo ke ngunkosazana Nyari Mashayamombe umqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana exoxa ecingweni lo Gainer Gumede owestudio 7. Kwaze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda okungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama nguChris Gande Delayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.